manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechina gunyana 27 2018 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzokera kumusha mushure mekutaura kumusangano weUnited Nations General Assembly nezuro.
Ndakafamba zvakanaka chose. Zvinofadza kuti nika dzekunze dzakunzwisisa zviri kuita neZimbabwe dzakatambira chirongwa chehurumende chekuita economic transformation kuti nyika yedu ibudirire.
Gavhena vebhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti misangano yavo yakafamba zvakanaka chose muNew York. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti hapana zvine hudzama pane zvakataurwa navamunangagwa kumusangano weUnited Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzokera kumusha nhasi mushure mekutaura nezuro kekutanga semutungamiri wenyika pamusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. Rachel To, West Studio 7, abata mutori wedu wenhau ari muNew York, Blessing Zulu, kuti tinzwe zviri kuitika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechikwata chavo chinosanganisira gurukota rinoona nezvemari, zvinafundo, Mutuli Ncube, Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vasimuka nhasi mangwanani nguva dzekuNew York vachidzokera ivo kuZimbabwe mushure mekupeta misangano yavo yavanga vachiita kuno kuNew York muzinda weUnited Nations nemimwe misangano yavanga vachiitawo kumucheto wemusangano mukuru iwoyo.
Blessing, ngatiudze kuti izvo zvinhu zvakafamba sei wanga uchiedza kuda kutaura navamunangagwa kubva musi wesvondo kusvika nhasi.
Chokwadi, tanga taisa chikumbiro ichocho kuti tikwanise kunge tichitaura navamunangagwa nekuti mukatarisa nyangwe pamapeji emaFacebook vakawanda vanga vachibvunza kuti sei musiri kutaura navo. Takaedza kuti titaure navo asi hatina kukwanisa. Mutauriri wavo vaGeorge Jaramba vanga vachiti vamunangagwa vanga vakapatikana, saka takaedza nepose patinogona kuti tiwane kana maminitsi mashoma navo asi aiwa zvinenge zvakakona ng'anga murapwa achida.
Unonzwa sei kuti vamunangagwa havana kukwanisa kutaura newe asi tanga tichikwanisa kuvaona vachitaura nemasangano enhau emuno muAmerica?
Kuvatori venhau zvinenge zviri zvinhu zvinoti netsei, asi ndichitaurawo nevamwewo vatori venhau vanotaurawo kuti vane dambudziko rimwe chete iroro rekuti vatungamiri venyika kazhinji vekuAfrica kusanganisira ivo vamunangagwa kazhinji vanenge vachida kutaura nenhepfenyuro dzekunze dzakaita sana CNN nana Bloomberg vasingatauri nevatori venhau ekunyika dzavo. Zvinova zvinhu zvinoti netsei nekuti kune vanhu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, kuna ana Bhinga, kuna ana Murambinda, vanenge vachidawo kunzwawo kuti mutungamiri wenyika wavo afamba sei, nekuti vatungamiri ava kana vachifamba vanenge vachifamba nemari dzinenge dzibhadharwa michero nevanhu.
Tinosiona vamugabe vachitambirwa zvine mutsindo kuNew York. Zvinhu zvakadai zvakaitika here kuna vamunangagwa pavanga vari muNew York?
Aiwa, hazvina kuitika. Ndakataurawo nevamwe vatori venhau vari kunoku, tichitaurawo nevamwe vanyarikani vatingati vai kana kuti madiplomasi kubva kuAfrica nekune dzimwe nyika kuti vakaonawo sei kutaura kwavamunangagwa. vakataiwa vakaona zvakasiyana zvikuru navamugabe nyangwe vari kutivo vaitaura zvakafanana zvichitarisa nyaya dzeminda nyaya dzezvirango asi vari kutivo havasi vanhu vazhinji vaiteerera vamunangagwa nekuti kare vaitoti kana vamugabe vaakuda kutaura vakawanda vanenge vakaisa nzeve dzavo nemaziso avo kuti vanzwe kuti vanenge vachiti kudii.
Vamunangagwa vakatizvo vachapa vaDonald Trump mutungamiri weAmerica munda wekuti vaite golf club yavo. Unaonawo sei mashoko aya, Blessing?
Pane zvandiri kunzwawo ndichitaura nevamwe kubva kuhurumende yeAmerica vari kuti izvi hazvisi zvinhu zvavari kunyanyokoshesa, hazvisi zvinhu zvavari kuona kunge zvine basa. Vachitivo chinoda kuitwa neZimbabwe sandi kupa vaTrump pekuvakira nzvimbo yekutambira golf, asi kuti Zimbabwe inofanira kuvandudza zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu kunyanya. Uyewo vamwe vekuZimbabwe vari kuchema-chemawo kuti zvaakuita sekuti vamunangagwa vaakuda kushandisa nyaya yeminda iyoyiyi sekuti vaite zvinenge zvechioko mhomwe nekuti havatarisiri zvakadai kubva kumutungamiri wenyika.
Mutori wedu wenhau Blessing Zulu achitaura naRay Joto ari muNew York. Mumashoko avo kumusangano weUnited Nations General Assembly nezuro, vamunangagwa vakadzokorora mashoko aimbotaurwa nevaimbovemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe okuti nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzibvise zvirango izvi.
This is one example of innovation, creativity and homegrown solutions in addressing key developmental and economic challenges.
Pane zvimwe zviga zveUnited Nations zve2030 Agenda for Sustainable Development, Zimbabwe yakwanisa kudzivirira nzara nekuburikidza nekubatsira varimi nezvikwanisiro zvakaita sembeu uye zvekurimisa kunyange hazvo yange yakatemerwa zvirango. Asi tiri kukurudzira kuti zvirango zvibviswe.
Vamunangagwa vakaratidzawo kushushikana nenyaya yekufa kwevanhu vakapfurwa vakafa mumhirizhonga yakaitika musi waNyamavhuvhu 1, 2018. Vanhu vatanhatu vakapfurwa nemasoja vakafa musi uyu mumigwagwa yemuHarare, asi uwandu hwevanhu akafa ava hwakazosvika pavanhu gumi sezvo vamwe vakafira munzira vachienda kuzvipatara.
The isolated and unfortunate incident of the post-election violence that occurred on 1st August 2018 is regrettable and most unacceptable. The Commission of Inquiry.
Pakakanganisika hapo hapo pakaitika mhirizhonga musi waNyamavhuvhu. Izvi zvinhu zvakanga zvisingatarisirwe uye zvatisingabvumirani nazvo. Komishini yatakaumba kuongorora nyaya ine nyanzvi kubva munyika nekunze uye yachitanga basa. Ongororo yavo ichatibatsira kuti tipete nyaya iyi nekukurudzirawo utongo hwejekerere.
Gavhina weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya, avo vange vachiita misangano kumucheto womusangano mukuru weUnited Nations General Assembly, vanoti misangano yavo yekuedza kukwezva vemabhizinisi vekunze yakafamba zvakanaka chose. VaMangudya vanoti vakakwanisa kuita misangano nevamabhizinisi kubva kuAmerica, Belgium, Britain neCanada. Vakaitawo misangano neWorld Bank. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 uyo ari muNew York abata Dr. Jock Mangudya akavabvunza nezvemisangano yavo.
Yakafamba zvakanaka chose. Zvinofadza kuti nyika dzekunze dzakunzwisisa zviri kuita neZimbabwe. Dzakatambira chirongwa chehurumende chekuita economic transformation kuti nyika ibudirire inaka other countries. And isusu tazvifarirawo nekuti mabatsirwo atakaitwa kuno kunze kwenyika shows kuti Zimbabwe inyikawo ikuenda mberi zvakanaka neurongwa hwayo hweeconomic development.
Ivo vana muzvinhapi sevisa vakasangana navo ndekupi chaizvo kwavari kunyanyofarira kuti varida kuendesa pari?
Iko zvino tingangoti mainvestors ose ari kuda zvakawanda muZimbabwe. Amwada zvekumining, amwada zvekuagriculture, amwada zvekupe mari kuZimbabwe kuti ibudirirewo dzimabhank mabhanks ezvizvo investment yakumabhekuise kumari zvakawanda. Asi obva zvinotore nguva zvore kuti uenda through the process yekumbonegotiata nekuongorora kuti mari zvona zvakamira wani wani maivhesi zvacho ese zvozofamba zvakanaka. Saka itsvakira overnight job.
Tiki tarisa wo nyaya yezirango yi maka kwanisa wele kutimu taure nevamwe moru mende ma Amerika taka nzuko mpinga mbili wenyika achiti alukula oji zirango yi
hongu zango fana neza ndo ala upa kumisira kuti izo zero nwa zilipo zema sanction zipa Zimbabwe zine kwa hene kwa Amerika e process zonga jo kuti totalisa kuti yo wacharumbo di chini magwara wawo totalisa nezutukita kumisha kwedu zokuti ndiye bidirire zofambira here nezvinhu kuno kuvhata aiti anza ma issues awo ndani mumpimomo
asi mungati Zimbabwe iri kuzadzikisa here Dr. Mangodya zvimwe zvinhu zvaitaurwa neAmerica mutemo wakawandudza withdrawal
makata asa mutemo iwo unoda zvakawanda zvekuti anga zvema elections akaitwa akapfuura saka tonge isusu tibabvengi tokakuti atatotika iyo point iyoyo chechipiri inoda nyaya economic reforms which is the ongoing process taka mutemo weindustrialization wakagadziriswa zvakanaka ngenzira dzakafara dzose ease of doing business to the greater cost of doing business zviri kushandwa ma state owned enterprises ma parasitas anogadziriswa ma fiscal imbalances yedu anogadziriswa saka yeah tikugadzira tichibika nyika yedu asi in doing so tumada to anza futi zviri muzvidhera but we want to do we want to wait and think that there is a kutshana nyika yedu kuti ngati funo zvakanaka.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachitaura vari muNew York na Blessing Zulu we Studio 7. Vanhu vari kuita maonero akasiyana siyana pamusoro pemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ayo vakataura kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York vamwe vachiti mashoko ayo akanaka chose asi vamwewo vachiti vaMnangagwa havafaniri kungotaura chete asi kuti vanofanira kuita sekutaura kwavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuziya mashoko avaMnangagwa ekutanga kuUnited Nations General Assembly uyo wange wakarongwa neVoice of America Zimbabwe Service neMedia Center vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano revapepeti venhau reZimbabwe National Editors Forum vanjavulo Ncube vati hapana chitsva chakataurwa navaMnangagwa uye munhuwo zvake aida kufadza vamwe vake pamwe nekuzvichenura pamberi pevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika. Mutori wenhau Jeffrey Moyo uyo anonyorera pepanhau kuAmerica reNew York Times ati haana kufara nemashoko avaMnangagwa achiti havana kutaura chokwadi pane zviri kuitika munyika.
Kutaura chokwadi vaMnangagwa vangaindi kuUN General Assembly Summit vonotaura kuti Zimbabwe nyika yavo yatora matano zvechokwadi pakuachivha Sustainable Development Goals. Vanhu vachiri kurwara nechirwere chemudumbu nguva ino makore ano vanhu vachiri kuita zvekupaza nomudumbu vachinwa mvura yakasangana netsvina dzavanhu kunzi nyika ino yaita progress pakuachivha Sustainable Development Goals. Izvozvo ndezvenhema.
Asi mumwe mutapi wenhau anoshandira kambani ye 263 chart Costa Ngomo atiwo pane zvimwe zvakanaka zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvakaita sekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende zvibviswe. Vafarai Mabeza vanoshanda vakazvimirira vativo yasvika nguva yekuti vanhu vasangopikisa zvinenge zvataurwa nemutungamiri wenyika asi kuti vaone zvakanaka nezvakashata. Vativo zviri pachena kuti pane zvimwe zvakanakirawo nyika pamashoko akataurwa nemutungamiri wenyika.
There are so many issues which are positive, but then to be secondary, but just because in any part of Congo it doesn't serve my interest, I'll attack them. If anybody call, even if it's bad, they will defend everything. So I think as a country we now need to
mutapi wenhau apindawo musangano weThomas Maduku atiwo vaMnangagwa vanofanira kupiwa mukana wokuita zvavakataura kuUnited Nations General Assembly.
Tinofanira kuvapa maybe kana one gore kuti tione kuti izvo zviri kufamba here. Mashoko avakataura kuUN ayaya zvakazoitika here? Mashoko avakataura manifesto yavo ayaya zviri kuitika here? Mashoko avakataura painauguration ayaya zviri kuitika here? Saka tikangoti isusu mumangwana totomukata kuti notautange kuona zvinhu zvachinja munyika tinenge takanganisa kuti ngativape mukana then
mumashoko avo neZuro Maneru vaMnangagwa vakataura zvakawanda vachibata nyaya yekuti zvirango zvinofanira kubviswa uye kuti hurumende yavo inoda kuti vekunze vauye kuzosima mari yavo munyika uye vanoda kuti vanhu vagare murunyararo nezvimwe. Asi vamwe vapinda mumusangano uyu vati vaMnangagwa vanofanira kuita zvavaitaura kuUnited Nations. Vamasimba Manyanya vatiwo nyaya yekuti Zimbabwe is open for business Inyaya yakanaka chose uye veruzhinji vamirira kuona kuti hurumende ichaita zvairi kutaura here. Vati tinosuisa ndechekuti pane zvese zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika zvizhinji zvacho hazvisi kutevedzwa nehurumende uye chingave chinhu chakanaka kana izvi zvikaitwa.
But if it is a social democratic party of the Chinese type, you know, and they're going to talk on Zoko to the Chitaura freedom. And they're going to can't talk with UN, we wear their ties and their suits. And they're going to talk on Musha, Isisu Tino Zingira, Tino Sunda Wafundi, and Apostle Chueng. And then to Zingira and Amaya, you know, these are the issues.
Mukuru platform for youth development, by Clarice Maduku, vati vamunangagwa vaifanira kunge vakataura zvavanokwanisa kuita, kwete kuda kuratidza nyika kuti vakasiyana nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Ndinoona sekuti ichokwadi kuti patinenge tichita savatungamiri vekuUnited Nations, tinoda kuti vainspire your confidence, but the confidence is greatly disappointed nekuti vanhu tine tiri kuda zvakai zvatiri kutarisa kuti zvinge zvichiitika zvinenge nguva shoma zvekuti zviri kuafecta the way yatiri kukhangira sati totarisira chii.
Izvi zvatsinirwawo navachenesani Ndungakwa avo vati vaitatsira kuti vamunangagwa vataure zvavari kuita kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kwete kuda kufadza vekunze asi vanhu vachitambura munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Pandakati president vanenge vada kuti nyanyei ndepekuti vanosimbira nyaya yekuti pane maitika
chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Nyanzvi mune zvamatongerwe enyika uye vachidzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, vanoti havasi kunyanya kufara nezvakataurwa navamunangagwa kumusangano weUnited Nations General Assembly nekuti zvakangofanana nezvaigara zvichitaura nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muzvina bhizinesi uye vakarerekera kubva ZANU-PF vaNkosana Mpofu vanoti mashoko avamunangagwa anofadza uye hana zvekutuka kana hasha dzaigara dzichitaurwa panguva yakadai navaMugabe. Totanga kunzwa kuna Dr. Mkonza.
Pandakati president vanenge vada kuti nyanyei ndepekuti vanosimbira nyaya yekuti pane maillegal sanctions, asi tese tinoziva kuti masanctions aya akaisirwei. Chavangadai vakangotaura ndechekuti aiwa tiri kuziva kuti pane zvaikanganisika tiri kugadzirisa pane kuti vaite sekuti masanctions aya akangoiswa sina nhoroondo. Tinoziva kuti masanctions aya akaiswa nekuti pana pasina kutongwa, Zimbabwe yanga isiri kutongwa zvakanaka, papane kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndo zvinhu zvavangadai vakangoti aiwa izvi zvinhu izvi taakugadzirisa kuitira kuti zvirango zvanga zvakatenderwa Zimbabwe zvibviswe.
VaNkosana Mpofu, munofungei nenyaya yataurwa naDr. Mkonzai?
Nyaya yemasanctions iyaya, nyama yemasanctions inonetsa, because masanctions aasirwa nyaya yevu pada yevu utatora abasi na nyaya atizokeri kumasure to chengeja yevu yetu and vana Britain vana makande za katanga nyaya yacho are coming back on board so toda kuti United States ne to follow through because
President wakati sarudzo yakaitwa murunyararo asi tinozva kuti pakafa vanhu panguva iyi munoti nazvezvo zvizvi
nyaya yekufa kwavanhu is very regrettable but again nyaya icho that's why the president akadi akasarudza commission kuti ione kuti chii chakaitika so whatever commission ino recommend he will follow and I'm very confident he will follow that zvinoitika at least he's moving forward akaita se akasarudza commission kuti ione sise kuti chii chakaitika ku konzera an unfortunate incident yacho.
Dr. Mkonza, munoona sei kana makatarisa nyaya ye land reform?
Hongu ndinoda kutenderana navo kuti pasvika nyika nyaya ye land reform nyaya isagone kuti idzokere kumashure. Asi chinoda kuti chisimbirirwe ndechekuti kuchida kuti hurumende ichiongorora kuti akambowana ivhu iri ndiani uye ari kurishandisa zvakaita sei nekuti ivhu hupfumi hwenyika yandingati national resource inofanira kubatsira nyika asi kutaura kwatiri kuita iye zvinezvi ivhu riri mumaoko evamwe vanhu vasiri kugona kurishandisa kuti vabatsire nyika zvinobatsire izvozvo saka ndinoona sekuti president angadai akano batawo ipapo kuti at least pawanikwe confidence yekuti nyika ine kwairi kuenda pamusoro pane kungoti aivhu takatora
Mr. Nkosanampo, chamunoona chakasiyana pane zvakataurwa nava Munangagwa nezuro nezvaimbotaurwa nava Mugabe ndechipi?
President Munangagwa havana kutuka vanhu vava former president was very used to it. I know two kama nations acho anoda kushanda nayo. Pakasiyana ndepati President Nangaga vakati Zimbabwe yoda kushanda nenyika dzese between the two.
Dr. Mkonza, mashukani okupedzisira pamusoro pezvakataurwa na President Nezuro.
Nezuro vakataura havo zvakanaka. Asi chandinoona chichaita kuti zvionekwe kunyanya kunaka kwazvo zvavakataura ndezvichaitika mukati menyika yeZimbabwe kuti shanduko yavakataura itange ipo here zvechokwadi kuti zveshuwa here vakavhura maoko kuti vanoda kuita mabhizimusi neZimbabwe vaite mabhizimusi kuti zveshuwa here nyaya dzecorruption dzinova dzimwe dzaziita kuti vanhu vasauye kuzoita business neZimbabwe dzagadziriswa here mitemo yaiswa yagadziriswa here kuti inangane neconstitution yeZimbabwe nezvimwe zvakadaro hongu vanogona kunge vakataura zvakanaka asi tichapa pundutso nyika yeZimbabwe ndezvichaitika mukati menyika yeZimbabwe
vankosana mpofu.
Let's all as Zimbabwe tishande takabatana and give the president a chance because ndinyika yetu tese whether we are opposition whether we are ZANU PF whether we are independent toda kuti tibatane tishande kuti toda kuti Zimbabwe yetu isununguke Zimbabwe yetu ifambe mberi ku catch up to mama ma countries you know to modernize our economy and achieve the goal yetu takaita ya 2030 kuti tive middle income economy.
Avo vange vari vankosana mpofu vachitaura vari parunare muNew York manzwa zvekare kubva kunyanzvi yezvematongero enyika uye vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa Dr. Ricky Mkonza vachitaura vari parunare kuPretoria. Chikwata cheDynamos chadzinga basa murairidzi wacho Lloyd Mutasa mushure megore rese rekutambura. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatungamiri veDynamos Nasi vaita msangano ndokubvumirana kuti mutasa anofarira kusiyiswa basa zvichitevera kutatarika kuvita chikwata chavo icho chiri muhondo yekurwisana nekuramba chiri mupremier soccer league. Mutungamiri wedynamos vasolomon sanyamandwe vati mutasa akundikana mubasa ravakamupa uye mutevedzeri wake george chigova apinda panyanga kuchikwata ichi. Vasanyamandwe vati pamusoro pezvo vapa basa kune aimbove captain wavo uyezve akasarudzwa kuve soccer star muzimbabwe muna 2007 murape kuti ave mutevedzeri wachigove. Vateveri vedzimbare vakawanda vari kufara nekudzingwa kwamutasa mumwe wavo vashekman mahwengwa vachiti izvi zvaifarira kuve zvakaitwa kare.
Uyu mukomana uyu aifanira kunge akadzingwa basa kudhara nekuti timu yedu mukada kuzvitarisa kuuraya kwaakaita hataimbofunga kuti anofanira kusvika gore rine raripo bati vakatogona nekuti zvaka zvakutotichamisa kuti timu yakuenda musango.
Mumwe mutsigiri wedzimbare vashepadhi mutamba nengwe vanoti mutasa aive asingafaniri kuve akapiwa basa iri pekutanga nenhoroondo yake yekukundikana.
Kudzingwa kwatoledhi mutasa kunoratidza kuti munhu uyu akukundikana panyaya dzecoaching ari head coach because marasa platinum akataza kuisumudza Kiglun akatadza wawa dzese atadza dynamo zvakare atadza futi saka ari kukundikana semukuita head coach dai aita mumwe munhu atombodzidzei ari assistant coach kune mumwe munhu nebvi zvikatombofamba.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vatheophilus dzisengwe vanoti mutasa anga achifanira kupiwa nguva yekupedzisa mitambo yake yasara pozotorwa matanho makwikwi aya apera.
Season yake yapera akasarwa ne 6 magame chete vodzingira munhu 6 magame yayo vadi kungomusiyawo angopedziwo magame ake ozozoonawo panext season yebhora bhoze angambopushawo 1 zvakaramba asi dai vamusiyawo zvakadaro angopedziwo magame ake asara mashoma.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna mutasa kuti atambira sei kusiyiswa kwake basa. Pari zvino Dynamos iri pachinhano chegumi nenhatu mapoints maviri chete pamusoro penichrod iyo yakabata chinzvimbo chekugumisira pazvikwata zvinofarira kubuda mupremier soccer league. Dynamos ine mapoints makumi matatu neimwe chete nichrod ine mapoints makumi maviri nemapfumbamwe asi Dynamos iri kusangana neFC Platinum kuzvishavane mumandava stadium mukupera kwesvondo. FC Platinum ine shungu dzekuda kukunda dzakaipa mushure mekurwa 2-0 netriangle nezuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariatsi.
Chirongwa che Women's Round Table na 8 PM chiri kutarisa zviri kuitika kuUnited Nations General Assembly. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzokera kumusha mushure mekutaura kumusangano weUnited Nations General Assembly nezuro. Gavhena vebhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti misangano yavo yakafamba zvakanaka chose muNew York. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti hapana zvine udzamu pane zvakataurwa navamunangagwa kumusangano weUnited Nations. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa voashona.com. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Sokuyizikhathi sendaba ku VOA Ndebele.